Muna kukazi gorerino, urumendi ya gavimbita kutichange chibadara wana watatu pa muri inevara ili zimari chikoro. Panguwa ii, urumendi ya gavimbita kubadara marino sika zuru makumi maviri zuma dora ya munyika, chikoro kana kuti 20,000 pa mwana. Ati mtunga miri werimwe sangano rewa zizisiwe kumaruwa, re Amalgamated Rural Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, wa Obed Masara urevati, urumendi ya kata chose kusazisisa sa ya gavimbisa.
Hurumende yedu ya tura mkombe wekunye bila wanu wanoisha ndira ichita umbimbi ndoga nyekuti ya tunga miru kwa devanu wasanga koshese mawekazi. Nyaye maskufizi ingada ya kabadaru wakare. Asituto tarisati chitu wana tishinyora samba kuna wa mtuli mwe. Voti pindu la wachiti nyayo yotu kukadirisa. Matemu maira nga maira yisati ya badaru. Matisha haru kutambura. Wanavichikuru waru ambashi drop out. 50% wakata za unyo rama za manishon last year. Over 600,000 wakata za unyo rama za manishon. Wanawa jinji wariku zimbamu zikoro. Sino kufadza hii ere, nika inga wako esi.
Mashoko aya, ati ni rwaone mtunga miri uwerimwe sangano rewa zizi, Reprogressive Teacher Union of Zimbabwe, Dr. Takahashira Zou. Mtunga miri uwe sangano re zimta, wa Richard Gundani, wanga wasatu wapindira mfunzobo wa watava tumira. Vakuru vezikoro wakawanda varamba kutora ne studio sen machita avatendezu nebazi rezi zizo yepasi munyika. Asi vamwe vataura vasingadi kutaura mazita avo vati vari kudzinga vana ava nekuti havana chivimbo chekuti hurumende ichabhadhara mari idzi sekuvimbisa kwayakaita. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutuli muve vange vasingadairi nhare yavo kana kutinzwe divi ravo. Mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ndeye bazi rezvevashandi vehurumende. Munyori mubazi iri ambasada Jonathan Utaunase vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Vadzidzisi vazhinji kunyanya vane vana vanogara kuzvikoro vanoti vari kurwadzwa kuti vana vavo vakadzoswa kuchikoro vatova nemavhiki maviri vachirasikirwa nenguva yekudzidza. Hurumende isiri kutaura kuti ichabhadhara mari idzi riini. Hurumende yakamboti vana ava vakawandisa nekudaro ichatora nguva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.